Donald Trump yema geti yanga yakadona the previous day, which is Thursday. So kuma new stand, kwaita kuma new stand. Saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaidarika ipapo kuti jambai, nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzo atenda. Then on Friday vana vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba, saka iye ainzi aidya maputi, aikonzendera nekudya maputi. Then ndopa akasvika andobva atotsika kutambo, nekuti tambo iye yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsu kwawanga uri pasaidi. Then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atofira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana, musikana?
Musikana, iye.
Zvaitika chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadeedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident. But then ndo vakatobvunza mufirwe kuti saka muchaita sei kuti bodhi iite se ibvapo. Then baba vemwana nekushaya vakati haina handina kana chii kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei angobva ipapa achinoita se achinoradzikwa nekuti nini handina mari. Vanhu vezesa vaibvunzava. Then ndo pakazouya nekusaziyawo lack of information, pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati imi vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei. Then ndo pakazofonerwa funeral parlor. Zesa had not agreed yet kuita any expense, so vaka mari dzakatokondribitwa nevanhu vemuraini kuti funeral parlor itore mwana iendese mwana kuHarare hospital. So zvadaro zese vet isu hatina kuti tinogona kukubatsirai nazvo, chatinokwanisa kukubatsirai kungochemawo sezvo kuita vanhu. Kuma chakati aiwa zviitika zvamurikutaura.
Saka pari zvino pane zvati zvaitwa nehurumende, mapurisa kana nani zvake?
Ezitis hapana chati chaitwa. Zesa yacho ndo yakazoguma kukooperata pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu chatinogona kubatsirai mafuneral expenses chetena chikafu nezvekufuneral parlor. Ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti their hope goes as far as that. Then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa chii zvinhu vachifamba nechi negwara chairo, so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not. Zvinova zvakazodhilia mwana uyo akuradzikwa mangwana Tuesday from Friday. So as it is yes, haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kubatsira nekuti kuri kunaya. So we have also asked kuti can they provide, knowing zesa vanawo matende, that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo iyi yabva yaita sei yabva yaribe sipo, saka munokwanisa kutibatsira? Vakati aiwa no, hatina zvimwe zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo already. Ndo protocol yedu yekubasa kuiko.
Pane chakati chaitwa here nevabereki kumangara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi? Pane zvavakamboita zvakaita seizvo?
Nyaya yakangotorwa sepolice report, not is kumangara incident as such. Then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti no, izvezvi zvezi it is itai zvirikuda zisa yacho kati idaita mapost mortem chimboita zvavari kuda. Then kana izobhuitwa kesi inozobhuitwa after, handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi, asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaita.
Saka mwana anocheketwa nachipiri?
Nachipiri ndizvozvo.
Achachengeterwa kupi?
Kuzororo.
Vabereki vacho vakadi navo, vari kuzvitora sei?
Vasi kuzvitora zvakanaka, vakabatikana zvikaita. No, it's a very poor family.
Tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira, vangabatsira sei?
As it is chatiri kuda pari zvino, I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikira akaita zvinhu izvi, nekuti tiye kugona kunge tisina ruzivo rwakakwana, asi maitikira akaita zvinhu izvi we feel kuti zvoni iyo zesa yacho should be held liable, nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negeti maybe dai vakadzima homa gate kutonzi magetsi acho aenda noyi kuti tambo iri pasi panopurana vanhu nekuti pa road haina ku haina kunzi kuserika pa road chaipo chaipo banga yakadonhera kwekuti hakuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikanzwa wo wacho pa road panotofambwa nemunhu wese.